kugara I think haisiri kumasvingo chete pari zvino matunhu akati wandii anoda rubatsiro rwechikafu kutaura kwatiri kuita tinoziva kuti kune of course masvingo ine gutu kwatiri kushandirawo isu as Christian Care kwatiri kubatsira kune vana chivi bari kunawo mama partners vari kubatsira ikoko isusu tiri kuchipinge kwagara kunongoita nzara gore negore nekuchimanimani nokumbire nokumatopo kwatingobatsirana namacommunities ariko kuti gone kutakirana chikafu
imiwo sangano renyu rati ratanga here kupa rubatsiro rwechikafu
ya takatanga kubatsira neprogramu yeCFGB nokuchimanimani taakutotanga but kwatiri kubatsira neWFP hasati tatanga nokuti programu yedu iri kutanga muna December munomu saka zvasa zvapera kunyatsogadzirisa registration yavanhu kuti vapiwe chikafu
ndekupi kwamusati matanga kupa chikafu uku
kwatichigere ndikugutu chipinge nembire
asi pane tarisiro here yekuti vanhu vanogona kunge vachikasika kurumurwa panyaya yekupiwa kwechikafu
zvinongobva pakuti mvura gore rino tinenge taiwana sei zviri kutarisira hazvo zvokunge kune mvura yakati wandei but hasati zvazikanwa tichaona nokufamba kwenguva kuti tichange tawana mvura inokwana here kuti vanhu vagone kuzokohwa pasizeni inenge ichitevera
ndevapiwa muri kubatsira kana kuti mapoka amuri kubatsira tichiona kuti kune vakwegura vana vadiki nevanhu vose vamuri kutarisa ndevapimi
tinonyaya kutarisa vakwegura nenherera nechirikadzi ndo vatonyaya kunyaya kubatsira asi kana muchinge masvika mudunhu zverinenge rine nzara nemwe nguva zvinongorema kungosiya vanhu munozongosvika mava kuzongobatsirawo kana zvinge zvichibvuma kuti mubatsire vanhu vari kunangobatsirwa but kazhinji tonyaya kutarisira nherera chirikadzi nechembere
rubatsiro rupi rwamuri kupa rwemari here kana kuti chikafu
tiri kupa chikafu tiri kupa chikafu matopo kugutu kuchipinge kuchimanimani kumbire tiri kupa chikafu kwatiri kupa mari kunopane